Alo, makadini?
Hello.
Makadizweni?
Ndofara, ndivachi waire.
Ndinonzi Constable Chihwayo wepamuzokomba.
Oh, zvirikufamba here?
Ndirikuita hangu baba.
Ndoda Dr. Nyashanu, zvirikufamba here?
Dr. Nyashanu, vepi?
Hello.
Hello.
Ndati ndinoitwa Dr. Nyashanu.
Alright, Dr. Nyashanu, ndati muri kupi?
Ini ndinotungamirira musangano weZanzibar Mboera Central.
Oh, Mboera Central, alright.
Eh, ndanzwa kuti madismisa vanhu vangava nemusangano weZanzibar zvafamba sei.
Handina kudismisa, in fact.
Eh.
Ndaapproachwa nasomeone inini semupurisa.
Eh.
Achiti tiri kunzi izvoni tiuye nemasilip. Ataka register kuvota.
Eh.
Ndikati kupi zvikanzi pamusangano uri pana.
Eh.
Ndikati awewo ndichauya ndodzidzisa about masilip kana kuri kuti muri kunzi muuye nawo. Anoda kunyorwa pasi. Then inini hangu handina kuendapo pavanga vachitanga ndaenda kunoteererawo zvanguwo ndichida kunzwa kuti parikuda upoindiwe here masilip. Sekuudzwa kwandaitwa nemunhu handiinifomu. Inini ndichinosvikawo ndaonawo pakabatwawo masilip ekuregista kuvhota. Ndopandakumbirawo mukana wekungotaurawo about masilip akaregistwa kuvhota. Then pabva pazobudawo vamwe vati shuwa zvinhu izvozvo zviri kuitika but maridho tiri kudini tiri kuzvinzwa kuti zviri kurambidzwa. Saka inini ndazvongoti no kana iri nyaya yemasilip ndinokumbirisawo tisati tazvirirekodhesa kunze. Yemasilip iyi haitenderwi. Ngaimire ipapo iri yemasilip asi kana uri umwe musangano zvawo there is no problem as long as makaapply. Saka pazousvikawo umwe mufesi wepeace musangano yavo azobuda kuti wanga asina kuapplywa. Saka azotinyorai maminetsi akati ano maminetsi tinyore zvinozokona kuzobuda zvakanaka mberi bhozi hatina kuapply. Ndopavati saka isi takumirira iri pano musangano ndokuzomira kwayaita nyacho. Ndikati ano inini imimi zviri kwamuri kana mati muchamira ini ndakudzidzisai about masilip akaregistwa kuti vanhu vavhote.
Ya. Komedzi wayo.
Yes.
Mapurisa hesi mune basa renyu. Constitutional, I think you also need to refer to the constitution.
Yes.
Kuti mhosva chete kuita temba ematerial yezeke. And is it?
Yes.
And in that process we are not tampering with any material. Isusu membership yedu isu hatiri kutsvaga munhu asiri memba yedu. Tiri kubvunzana isusu mumba medu neZanzibar. Isu hatiri kubvunza munhu anofambawo zvake kuti wakaregista here. Aiwa, we don't do that. Tiri kudeedzera musangano weZanzibar.
Manzwa here pandiri doctor. Inini nofunga pandiri pekuti ndaapproachwa nasamuone achifunga achifunga kuti zvinhu izvozvo dzimwe dzenguva kwaari hazvisi kumuitira zvakanaka. So inini ndinofanira kubatsira vanhu sezvinongotaurwa nemutemo. Dai ndamuignora dzimwe dzenguva aizonditi ndakaudza mupurisa nhingi akasandibatsira. So inini ndaenda kundoita as an awareness campaign kuti kana iri nyaya yekunyora maserial numbers muchiti vanhu uyai nawo kwamuri. Zvinogara zvakataurwa paredhiyo nofunga ndowanzoteerera nari chimondisiya kuri maachiti hazvitenderwi. Saka ndozvandaitaura kuti no kana uri musangano weZANU-PF inini otherwise ndotori mupurisa ndinosapota ruling party handizvo. So ndichisapota ruling party asi zvinodiwawo pamutemo tinofanira kungozviteedzera. Ndo zvandange ndichidzidzisa. Handina kuti musaita musangano kana mukauya ndatozoti ini pangu ndapedza chairman chipenderai chairman vakapendera hapana wanda tichibva ipano.
Aiwa zvakanaka ndazinzwa vacho hai. Aiwa inyaya iye kaiyenc indangonzwawo kutaurwa kwazvaita dai ndidai soch vacho hai dai ndidai tiedze kubatsirana. Nyaya yemasilip tiri kuitsvaga kuvanhu vedu vemusangano. Munhu akuapproacha hai handizvo. Munhu akuapproacha imimi ndoda kuti muzvizive anogona kunge ari siri munhu weZANU-PF because there is a lot of infiltration yema opposition parties asiri kuda kuti ZANU-PF izive membership yayo. Isusu by trying to identify kuti who has registered we are trying to establish kuti munhu kuti isus as an in-house process hazvinei nema and hatisi kufostera munhu hatoda kuti munhu anopinda musero apinde asiri wezanupf toda munhu wezanupf musero kana asingadi munhu ngaangoregera ende iye akuaprocha iti means haaziri munhu wedu wezanupf bcause aanga ari munhu wedu wezanupf haana problem
aweo pakanaka dokta
ndiri kuzvitaura zvandiri kutaura ndomangoti munhu nzvisewo iye munhu akuaprocha iye and I can confirm kuti munhu iyeye haazi wezanupf dai anga ari wezanupf inezibatire somebody kana ask from dr nyasani kuti ndipona id number yako inini iye dr nyasani ndichiziva kuti ndiri munhu wezanupf I will not refuse to give number yangu vanhu vangu wezanupf
handiti ka
asi uyo haazi wedu saka he can't give us saka asevenzesa mukana wakunzwa kuti hazvibvumirwi pamaredio and all that and constitutionally it's not even a crime to ask my members my serial numbers even if you go to the constitution open the book you'll be told but it's not a crime to ask our members
ndinotori naro constitution vachori pano ii peji chii section ipi
ya ndinokupai ndakainyora somewhere I'll give you the section
alright so yeah. So kana kana mimi zvichitenderwa ka handina kunge ndavabvarisa musangano bhozi zvinhu kana muchiti zvinotenderwa zvinotenderwa
aiwa zvinotenderwa kubvunza mamembers edu hazvitenderwi kuenda kunobvunza vasingadi kana kufoseredza munhu hazvitenderwi zvinotenderwa kubvunza kuti who is our member handiti ndosaka tiine maseo seo chairman navillage chairman navillage head zvakasiyana because village head anogona kunge ari wemdc seo chairman ari wezanupf you get my point
Yeah.
So chairman wedu ndiye anoziva kuti mamembers edu ndivanani handi
right doctor
ya
ndipewo mukana ka handi anofunga mataura kuti kwani zvinotenderwa kuti nditsvage mamembers edu ezanupf kuti ndivanani but kasilipi kaya kaya ka kakanzi it's a property for Zack
it's a property for what?
Right ya ndinofunga pazasi pacho chakangonzi chipropati chezek kunyorwa kwachakaitwa then tobva ipapo munhu kana akaregista kuvhota munhu azviregistira kuti anoda kuzovhota kana inini ndiri wekuzanupf handimbofanira kaonekwa neslip ndinoonekwa nekuva memba yezanupf ndichiparticipata zvekuzanupf
ayo
ndikaregista ndaregista kuti ndoda kuzovhota handizivi kuti maelections anobuda rini paachabuda ipapo ndopandondovhota ndichingovhota ndamirira futi kuregista for the coming period yemaelections futi handizivi kuti kana mati munotsvaga membership yepati nekuda kweserial number
vachiwai vachiwai
yes doctor
ndiri kuti inini kana muri kuda kupinda miseo yangu yekuno kwagarika ikwanisawo kwandogara inini
yes
inini handikubvumirei kupinda miseo yangu kana inini musina kuregista kuvhota because seo munhu wemusangano wedu
munhu wemusangano even mwana wangu ka kana chingosapota zanupf mwana wangu anongotedza zvinoda inini ndokungoti munhu yeye is a part of
saka isusu semusangano wezanupf tiri kuti hatipinzi munhu museo yedu asina kuregista kuvhota tinomupinzirei what for saka tiri kuti isusu kuti tizive kuti iwewo uri mhemba yedu oda kuziva kuti wakaregistere kuvhota
ko vana vangu inini sezvo ndiri muzanupf havasi mazanupf vodza vanhu havanaregista kuvhota
halo
vana vangu havasi mazanupf here kuti havanaregista kuvhota
vana venyu vadi
havasi here mazanupf
kana asi kuregista kuvhota kana asiri kana asina kuregista kuvhota aapa yekuregista kuvhota
matii
hatimisi musero
haiwa museo iyo inzira dzekutsvaga hadzo mamembers enyu ka but inini papoindi yandiri inyaya yemaslip yatogara chinzwa pamaredio kana even pateleivhen ichitaudza
inini musasenza neredio senzai nemutemo redio inogona kutaura zvayataura mutemo uri kuti imhosva here kubvunza mamembers edu kuti waregista ndozvitaura mutembo here
aiwa handina kuti kubvunza mamembers enyu imhosva asi kana hapana kuselektwa vanhu pakangonzi vanhu vauye nemaslip ndo zvandaudzwa Why in the
You know what we are against is to force anyone kuti ndipe slip yako.
Handitika.
That's what we are against. Inini nino even my chairman angu ndoto baudza kuti musaforcera munhu. Handitika.
Eh.
Munhu anofana kuya ne slip either.
Ndoti
ndiri kutaura kuti inini makutoita interfere nemaprocess emutangano ari kufamba zvakanaka.
No.
Handizina. Eh. Makuto interfere inini.
Ndina kuinterfere. Ndati.
Ah, that's what you have done because my discussions are tangano. That's what I hate.
Musipo dai mamuripo mainzi kuti anau dzimisa musangano vadzimisa
vanhu vatoenda because of you
aiwa vaenda voga kuti neni pana dai ndati vanhu ibvai pano
ndatimi izvo zvindikauya
izvazve doctor mamita zvinhu zvakanaka chazvo ndakateerera handiti kana inini ndandosvika ndichidzimisa vanhu venyu kumusangano wenyu handitika zvinonyorwa pasi izvozvo zvotaurwa kuti munhu vachihwai vachibvai pano. Inini ndatoti hand over to chairman chipedzisa nyaya yenyu vakandi approacha zvikanzi ko yatatita yemabethi ndikati ano musangano wenyu itai but chandiri kukurudzira ndechokuti vanhu vasauya vachiripota vachiti tiri kuziye nemaserial number manzo
aiwa no zvakanaka vachiwai isi tirikungotaura nyaya ini ndaandipo ini but ndaanditeererawo zvamaitaura
ndandiripo manje saka ndaita
ini ndiri kuteererawo zvamaita asi ndiri kuda kutaura kuti inini ndanzwa mava kuti hamuri kundipresenta ndikati
aiwaandistay away from maoperations emusangano inini
enforcement
agent
what are you enforcing a
law enforcement agent ana side anongotora
zvinhuaiwaallright imi muri kuenforce vachiwai ndikakubvunzai zvimwe muri kuenforce chii mutemo upi wamusingatozivi ndaita mutemo wacho imini because ndimi enforcement agent.
Right, hapafani kuva ne
section ipi inoti kuzvimusangano haubvunzi slip.
Inzwai zve ndikupindurei. Mukugara kwedu kwatinoita muZimbabwe hapafani kuva neintimidation.
Aintimidatwa ndoupi?
Iye kuya kwaandiita aita sekunge munhu aintimidatwa.
Madii maendana pana chairman moti wanzichiina chairman iwee iye iye munhu auya kwamuri iye
handina here kuinda pamusangano handito pandangoenda ipapo ndo paanga ari zvemunhu wacho anga asi kwe
naini vacho wai mdokedremunhuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa da kuvura nevanhu vese.
Ah ah, chinzwa ima imi muri rasika doctor imi. Ini ndiri kuti ndaenda and sort of counseling ndichida kungoonesa vanhu. Handaenda sunga ina hapana wandaita doctor. Manzo. Angoonesa vanhu unless kabla tite mapapers. We can go on ahead the mapapers but I see edge yandiriyo inini pandiri ini ndiri kuti ndaandichionesa vanhu. Kuti kana muchidai musavhundutsira imi munozviita separate munhu wese ane political party yake anditi imi munozviita separate yoi zvakasunuka zvisingatiti vanhu vasike kwatiri saka chaita kuti asike kwandirika ndopanda paita kuti ndiende ikoko unless kana kuti tite mapapers we can go ahead nemapapers ndatotsiura anabanda dokotera ndiri kuitai
aiwa ini ndabvunza ndikati munhu ati ari affected ndinobvira nemunhu auya kwambudzi
ndinobvira
nevamwe vanhu vese vemaslip amatora mafotokopi hani ndinoda kudzira nemunhu auya kwamuri ndiye ane problem
munhu right saka munhu akasvika kwandiri inini achida rubatsiro ndomurambira here
kwende munhu iyeye angati represent vanhu vese vanga vari ipapo
ndati ndomurambira here
ah but if I ask you kuti munhu iyeye anga achiri represent vanhu vese vaungana ipapo
ndisingazivi vanhu vaungana because pangoda vanhu vese vanga vachiratidza kuti pangoda vari vese ndozvavakaitwa saka iye atoya kwandira ichoti I don't think kuti
ah alright vachiwai ngati tichadzai nzira yekuti tiite sanitize this matter regai vanhu vaite basa ravo
manjeka
I have no vendetta against you because I don't even know you.
Even as a police officer, ka, ngando mashoko anaifungira kuti muchatanga kutaura kuti no, tinenge tichida kuzama kuti tionane nevanhu vedu tizive kuti tiri vangani, handiti ka? Then kana imi mauya naizvo mubva mati havaregerei zvenyu vaiti havana noizi yavanoita vanongoitawo zvavo mumusha mavo zvobva zvapera. Pano kuti ndosiya mhosva yechiparo ndakatarisa nokuti kwanzi ndiri kutarisa kuti musangano ndinoziva ndinotouda ndine 11 years ndiri mupurisa ndichitosa pada musangano iyo handina vhoti yandakarasa
ah ndozvatinoda ini kana ndisapota musangano
ndokuzoni kana stay away pa operations dzemusangano manjeka ndopandi handisati ndamboita doketi but kana ndatiita doketi iye andopindura chairman oga imi mune muchingori kusaiti
aiwa zvitizvozvo but inini pasaidi but ine ndina kuzoziva kuti chairman ane munhu hafu waafosta here maona mai
kana mukaona munhu ouya kwandiri akabata slipi yake achiti ndo zvandaudzwa iri apa iyi kuri vakunoti hazvisi kumuitira
haiwa matotsayo kana dai auya kwamuri achiti iyo slipi yangu yakabatwa nachairman iyo it would make sense but kana auya kwamuri akatoibata itikunzi haana kutorerwa
who knows and iyo slipi yaya yakambonzi nezeki munozoisubmita here kune vanhu vanoida
ayo
eh
aidhii patakaipiwa haina kumbonzi unoisubmita kune vanhu vanoida
iyo yakatonzi unoisubmita kune vanhu vanenge vachichibvunza vemutemo id verenga kuseri kwayo iyo yakanzi unoisubmita kunani mati halo
ndati handisubmiti id yangu munhu wese
yezve saka iyo yai ndo yandiri kuti yakanzi
inimi munongofamba muchisubmita here kana munhu akakubvunza id yenyu pese pese munosubmita here
kana ari munhu wemutemo akandoda kuona id yako ndomupa ndozvayakatonyorwa kuseri wani
saka isusu tiri kuti kana ndichida kuregista kana ndichida kuregista zita renyu inimi vacho hai museo yangu handikubvunzi id
munomubvunza national id
ini ndiri munhu wemutemo here
ani imimi handizvi kuti muri munhu wei because handida kuk hamuna kuzvindirojusa
ha
hamuna kuzvindirojusa kuti muri munhu wei mangoti muri party chairman here kana kuti ani handizivi
handizi policeman but kana ndichida kuisa museo kuti ndipewa id ndipere namba
mukandidhauta imimi kuti inini ndiri mupurisa makwasa ndoda kuonawo id yako yebasa ini semupurisa ndikasvika kwauri ndichibvunza madetails ndine right iyo yekuti undipe madetails ako and id yako ndoiona kuti ndiwe ani kuitira kuti ndiite operation dzangu zvakanaka
hatigadzirisenaaba tochidii mani ini ndirikuti pamapurisa apo pamadisturba musangano egai chairman aite basa rake ndobva ndirikutaura
inikana
matambu ndikuti aite basa ravo togoaakuti inini ndimaata afani kuita basa ravo
handina kuti varege kuita basa ravo ipapo ndo pamuri kumiskota ipapo
inivanhu
vamunoti venyu vezarupiefu ivavo handiti vovauya kwandiri vachiti tiri kushikidzirwa kunzi tipei maserial numbers ndo zvandati chirega ndidzidzise kuti izvozvo hazviko pamutemo
munhu akuaprocha ikomrade haazvezanupiefba
izvozvo who knows kuti zvinoti ezanupiefu member
aiwa andii munotomuziva haazvezanupiefu
ndati who knows kuti haasi muzanupiefu member
I don't know
and me too also I don't know so ini ndaida kuzama kuprotekta vanhu
yeah I don't know how you are protecting them I don't know yeah
kana muchingoita musangano wenyu handina wandadzinga ndofunga chairman ndatomudza ndikati handina kudzingai pano asi ndaivazodzidzisa point one chete
yeah so what are you saying you know because I want them to hold meeting iyoyo vaite basa ravanga vachiita
they have to apply to police vopiwa authority yokuita voita handipo inini ndiri mupurisa ii
noyo vacho wai inini ndakunzwai inini ndakunzwai I think mandizwawo futi
handiditikaramba
tichishandisa airtime kunge nyaya yapersonal inyaya yezanupiefu against zvamuri kuitawo inini haizi personal inini we are not enemies at all nyaya yatiringotaura is trying to bring you together padeitamazivi zvakai akasiyana tete tete so that we can reconcile but inini kana maramba zvenyukuti areconcile over a matter iri straight forward zvakangonaka hatiti ngaichipiya matambo chakamii
inzwa izvi ose pakanaka pamuri kutaura apo ini ndiri kuti musangano wepata haurambidzwi neni unorambidzwa nemaauthorities ari kumusoro kwangu kumberi mberi asi inini ndiripo kudzidzisa ndati ngaisiye matambo sekutaura kwamaita ini ndiri kuti kana vachiita musangano wavo vanongoapplya kupolisi zvine agenda yavo voita zvavanenge vachiita kwete kuti vanhu venyu vosvika kwandiri vachida rubatsiro
allright ndakunzwai comrade no I hear you
thanks
hapana chakaipa
iribo.
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.